Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kwa tereri, tinosangana zvakare manira nasi, uri musi wemuvhuro, ndira 27, 2020. Makatirira kustudio 7, nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya iri kupomerwa vaJob Scholar yekuda kubvisa mutungamiri wenyika pachigaro yombosendekwa parutivi. Vakawanda munyika votarisana nenzara inotyisa uye Studio 7 iri kutanga kutarisa zvakadzama dambudziko iri kutanga nhasi. Vakawanda pasi rose vochema mutambi webasketball Kobe Bryant akashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kutongwa kwemutedzeri wasachigaro webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Scholar avari kupomerwa mhosva yekuda kubvisa nechisimba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kwatadza kutanga nhasi sezvanga zvakatarisirwa zvichinzi mutongi wedare repamusoro remasvingo anofanira kutonga nyaya iyi ange asipo. Godfrey Mtimba anotipa zvizere.
Gweta ravaSkala vaJeremiah Bhamu vaudza vatori venhau kuti mutongi wenyaya iyi vagarai nesu mawadze vari kutarisirwa kuzonzwa nyaya iyi musi wa3 kukadzi.
VaJob Scholar vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavaMnangagwa zvisiri pamutemo. Nyaya haina kuzofambira mberi nokuda kwekuti mutongi anofanira kunge achitonga nyaya iyi anga asipo, saka yanzi ichazoitwa svondo rinotevera apa change adzoka.
Hurumende inoti muwedzi wachikumi gore rapera vaSkala vakaudza vatsigiri vebato ravo kubhikita kuti vanoda kubvisa vaMnangagwa nechisimba sarudzo dzinotevera dzisati dzasvika. Asi vaSkala vari kuramba mhosva iyi, vatsigiri veMDC vakawanda zvikuru vange vauya kudare iri. Mune imwewo nyaya, vamwe vemasangano anorwira kodzero dzevanhu nhasi vashoropodza hurumende pamwe nebato reZANU-PF nekuda kuvandudza bumbiro remutemo renyika rechimbi-chimbi risati ratanga kunyatsoshanda kwemakore akawanda. Vemasangano aya vanoti chinangwa ndechekuda kupa mutungamiri wenyika masimba akawandisa. Amai nyunyutai mudzingwa vesangano rinomirira vasingaoni reZimbabwe Association of Visually Handicapped vanoti kuvandudzwa kwebemburo iuku hakusi kubva muzvido zevanhu.
Ma amendments were not asked for by the public. Ndozviri kutishamisa kuti sosi yekuti a constitution iamendwa ndeipi sosi yacho hatina kunyatsokuona kuti sosi yacho
dare remakurukota yenyika rakatambira kuti bumbiro remutemo revandudzwe nezvikamu zvinosvika 14 zvizhinji zvichiwedzerwa mutungamiriri wenyika masimba. Zvimwe zvikamu zviri kuwirirana nevemasangano aya zvinosanganisira chikamu 161 chinoda kupa simba kusangano rinoitisa sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti ritare miganhu yenzvimbo dzinovhoterwa. Izvi zvaitwa nebazi reZimstat rinoverenga vanhu makore 10 oga oga munyika. Amai Lucia Mazekesa, munyori wenango mudunhu remasvingo vanoti vanhu havavimbi neZEC saka ikapuwa simba iri zvinogona kukanganisa kuitwa kwesarudzo zvakanaka munyika.
Semasangano akazvimirira tega tirikuona sokuti zvigoni nekuti iri bumbiro rakabva kuvanhu. Kana vane zvavari kuda zvavaroda kugadzisa ngavadzokere kuvanhu nokuti bumbiro rakabva kuvanhu ende rakatenderana ngaritange zvakare rashanda. Zvekare ZEC tiri kunzwa kuti iri kuda kupuwa zvinhu zvokuita miganhu kana kuti delimitation yavanoti delimitation. Iri delimitation taiziva ichiitwa after census but tinenge takona kuti vakutora basa kune vesenza kana vatopa zek which means vakutoda kumanipulate my elections.
Asi mutauriri weZANU-PF Masvingo varoona kuti ndava vanoti hapana chakaipa pakuvandudzwa kwebumbiro remutemo nebato rakakunda musarudzo zvine mutsindo.
Constitution inogadzirwa kuti ibatsire vanhu. Kana musangano uri kutonga seZANU-PF tikaona kuti service o kutonga kwatoda kwakanaka kunotadziswa kuita kana tisa kugadzira rimwe divi repazi remutemo sevanhu vane majority muparlament zvinotenderwa nomurao kuti tigadzise kusvika kuti basa rifambe zvese zvakanaka. Pane iyoyo kuti tinoda kupa president masimba, vanopuwa masimba kangani, masimba vagara vanawo. Zvinonetsa vanhu muZimbabwe masanctions kwete simba rinoda kupuwa mukuru wenyika.
Bhiri rekuvandudzwa mutemo iri riri kuda kupa mutungamiri wenyika simba risadza vatedzere vavo pasina kuvhoterwa, uye vakuru vebasa mubazi rezvemitemo nematare edzimhosva muchuchisi wacho pasina kupindura mibvunzo paruzhinji nedare reparamende sezviripo. Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti hapana chakaipa kuita izvi, asi vanopikisa vanoti uku kuda kupa masimba akawandisa mutungamiri wenyika izvo zvakarambwa nevanhu vakavhotera bumbiro iri muna 2013. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nasi tiri kuparura chirongwa chekutarisa nyaya yenzara iyo yapfunya chisero kuti bwa munyika. Ko chii chiri kukonzera nzara iyi, uye inganzi here yasvika panganzi hapana mukare akamboona? Masangano anoti reWorld Food Program uye reZimvac anoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe. Ukuwo bazi reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rakabatana nereZimbabwe National Statistics Agency akaburitsa gwaro rinoratidza kuti vana vanodarika zvikamu makumi manomwe kubva muzana vakatarisana nenzara muZimbabwe, uye vana vari kumaruwa vanodarika makumi manomwe nematanhatu kubva muzana havana chekudya. Nzvimbo dzine vana vakatarisana nedambudziko iri dzinosanganisira maShonaland Central, maNicaland neMatabeleland North. Tichitarisa mamiro ezvinhu aya, Zimbabwe haisati here yasvika pakuti vanhu vakawanda vanogona kufa nenzara kana kuti inganzi famine.
It's not a famine, at least not yet. As I mentioned, the more than 4 million people that WFP is seeking to support are either in crisis or emergency food insecurity. On the so-called IPC scale, and the IPC is a measure of food insecurity, on that scale, crisis and emergency are categories 3 and 4. Category 5 is famine. As I say, we are not there.
Nzara iyi haisati yasvika pekuti vanhu vave kufa vakawanda, asi inogona kusvika ikasagadziriswa.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muWFP kuchamhembe kweAfrica vaGerald Book vanoti nyaya yechikafu ikasagadziriswa nechimbi chimbi vanhu vanogona kuenda kwamupfigani yebwe. Nyanzvi munyaya dzezvekudya dzinoti kusamira zvakanaka kwekunze uye kutadza kutungamira munyaya dzezvematongerwo enyika ndizvo zvinokonzera kuti vanhu vafe nenzara pasi rose. Vakanzvera magwaro enhoroondo vanoti nzara yekutanga pasi rose yakauraya vanhu vakawanda yakanyorwa munhoroondo yakatanga kuRome muna 441 BC. Dzimwe nyika dzakaita nzara dzakauraya vanhu vakawanda dzinosanganisira North Korea kubva muna 1994 kusvika muna 1998 apo vanhu mamiriyoni matatu vakafa. Kubva muna 1932 kusvika muna 1933 vanhu mamiriyoni gumi vakafa muSoviet Union. Kuchitiwo kuChina panzara inonzi Great Chinese Famine yekubva muna 1959 kusvika 1962 vanhu mamiriyoni makumi mana nevashanu vakafa, zvose izvi zvichikonzerwa nemitemo yehurumende yekutora minda ichisa pasi payo uye mafashamu emvura. MuZimbabwe chiri kupa kuti zvinhu zvinyanye kuita midigari inyaya yekuti upfumi hwenyika haunawo kumira zvakanaka. WFP inombopa vanhu mari yekugaisa chibage, asi mukuru wesangano iri muZimbabwe vaEd Rowe vanoti vakaregedza kupa vakawanda mari nekuda kwekushayikwa kwemari kubva kuReserve Bank of Zimbabwe. Mamwe masangano amira kupa rubatsiro rwemari anoti Red Cross uye Catholic Agents for Overseas Development. Asi gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu muzvinafundo po mavhima vanoti hurumende ichirikubatsira vanhu nemari zvikuru mumadhorobha. Mukuru weRed Cross kuchamhembe kweAfrica Dr. Michael Charles vanotiwo vanhu mamiriyoni makumi mana nemashanu vakatarisana nenzara munyika dzekuchamhembe kweAfrica. VaBook vanotenderanawo nemaonero aya vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti kuda kubatsira Zimbabwe kuti netsei.
Well, certainly it is the most significant and urgent food crisis in southern Africa at the moment. As you know, drought has become a
Hongu nzara iyi iri kukura munyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica zvisati zvamboonekwa.
Hurumende inenge isiri kuzivawo pfumoro ibaya. Mamwe makurukota ehurumende anoti nyika iri mugwara uye hapana munhu anofane nzara. Asi svondo rapera gurukota rezvekurima vaperenzi shiri vakati nyika yasarwa nematani zviuru zana chete yechibage mudura mayo, kwete miriyoni yematani iri kutarisirwa. Chibage chasara ichi hachipedzi mwedzi wose. Gore rapera sangano reWFP rakatiwo Zimbabwe yainge iri kukundikana kupa vanhu mamiriyoni matatu chikafu sezvayainge yavimbisa, kunyange hazvo vamavhima vakaramba mashoko aya. Sangano reIntergovernmental Panel on Climate Change rinotiwo nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzatarisana nekuchinja kwemamiriro ekunze, zvoreva kuti kuri kupisa zvakapetwa kaviri zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzepasi rose. Vamavhima vanotiwo Zimbabwe iri kubatsirikana nemupunga wairi kupa vanhu uyo wakabva kunyika yeChina. Varo vanotiwo Zimbabwe haidi chikafu chakarimwa nemishonga kana kuti genetically modified, zvopa kuti kutenga chibage kunyika dzakaita seSouth Africa kunetse. Nzara iyi iri kukanganisawo mhuka dzemusango uye zvipfuyo. Mutauriri weZimparks vatinashe farao vanoti nzou nekuda kwekuti dzinenge dzichishaya chikafu dzinopedzisira dzoenda mumisha yevanhu.
Nekuti hakuna mvura, hakuna chikafu, mhuka dzinopedzisira dzakuenda munogara vanhu. Saka dzinopedzisira pakuita matambudziko akadai. Ende mhuka idzi kana dzapinda munogara vanhu hadzisi kuuraya vanhu chete, dziri kubva dzavaparadzirawo zvirimwa zvavo zvinoita kuti vanhu vafine nzara.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Tsekai Nzenza vanotiwo hurumende ine urongwa hwekubatsira vanhu vanoshupika nekuona kuti vatengeserwa upfu hwakachipa.
Ndakasangana nevakuru kana kuti marepresentatives eGrain Millers Association nemamwe mamillers. Zvakadaro pakanga painewo vakamirira madepartment eGovernment anoti GMB veFinance neveAgriculture. Takaita musangano uyu tichida kuongorora kuti chii chanetsa kumamillers after government yakati kuchaitwa magrain subsidies, zvichireva kuti hupfu kana hwanga hwakwira kusvika pa110 mamillers achitaurawo kuti chibage chiri kudhura. 110 per 10 kg imari yakawandisa. Saka government yakati takudzikisa mutengo we 10 kg kuti usvike pa50, vamora kuzosavo pa57, asi ndo madzikiro atinenge tichitarisira segovernment. Saka kubatsirawo mamillers, government yakati inopa atiri kuti masubsidies.
Sangano refamine early warning system riri kuyambirawo kuti nzvimbo dzakawanda munyika dzicharamba dzakatarisana nedambudziko rechikafu iri, zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kushayikwa kwezvikwanisiro zvekurimisa. Kare vanasoro jena vaivarere muhapwa dzemakomo vaiti kana mvura yarambira mudenga vaiita mukwerera. Vamwe vaienda kumakomo ekumatobho kuBulawayo panzvimbo inoyera yenjelele vachibva kumativi mana enyika kunokumbira mvura kuti inaye. Apa vanhu vaibika doro rezviyo voteterera kuna Mwari mulimo musiki kana kuti nyadenga kuti mvura ituruke. Pakauya vasina madzi neBhaibheri vaye vevhangeri vanoti zvichida nyika yave kusvika kumagumo nekuti zvivi zvanyanya, izvozvo pakuti vakawanda vaziye nenzara. asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinotiwo zviri kuitika zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Idzi ndidzo dzimwe nyaya dzatinenge tichitarisa vhiki rino kuti chii chapa kuti musoro uteme. Vakawanda pasi rose vari kuchema mutambi webasketball nemukurumbira Kobe Bryant uyo akashaya nezuro muno muAmerica. Asi izvi zvauyawo panguva yakaoma nekuti akafawo nemwanasikana wake nevamwe vanhu vasere munjodzi yekudonha kwechikopokopo kuCalabasa kuCalifornia. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mike Hoye weStudio 7 abata Dr. Takura Taylor avanoshanda nevatambi vemitambo yakasiyana-siyana.
Ndinoona kuti Koma Kobe angari like an inspiration kune vanhu vakawanda. Inini ndinorangarira panga ndichiri mudiki ndichimuona achitamba. Zvakandibatsira kwazvo mukutamba kwangu pandaita mutambo wangu werugby. So chingoona zvake seamerican mutema akaita zvakawanda and angari like a real inspiration kune vana vakawanda vekuAmerica. Saka kurasukirwa kwakakura chaiko chaiko kune vana vemuno muAmerica, even the whole world.
Tichitarisa upenyu hwakararamwa navaBryant avo vanga vari mutambi webasketball, pane chingadzidzwa nevechidiki vane chivimbo chekuva maprofessional athletes here?
Mukoma Kobe aitaura ramba uchitsungirira kana une uchinangwa neupenyu hwako. Anganga ari munhu wekuti zoni akatanga kutamba achiri mudiki kwamakore makumi nemapfumbamwe, akashingirira zvekuti zoni aisa paakatamba even paakakombita naMichael Jordan. Anga ari munhu wekuti zoni chiaisa tarisoni zoni makore angu haana basa asi kushingirira nezvandiri kuita. Saka ndinokona kuti zoni anotidzidzisa isu sevadiki kuramba tichitsungirira and uye tisasitarisira pasi nokuti tiri vana vadiki.
Ko tichizotarisa contribution yavo kune mutambo webasketball, tipewo maonderenyu pamusoro pezvavakakontributa kune mutambo webasketball, kwete muAmerica chete asi pasi rose.
Paikaba kumaolympics taona kuti vaitamba nenyika dzakawanda, asi anga ari munhu airemekedzawo dzimwe nyika. Tinoona nekudzidzira kwaaiita kutaura Spanish nekukurudzira mumwe mutambo wenhabvu, nekuonawo futi paaenda achinokurudzira mutambo wekutuhwina.
Avo vanga vari Dr. Takura Taylor vanoshanda nevatambi vakasiyana-siyana vanga vachitaura vari muno muWashington DC naMike Hove weStudio 7. Magweta emutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nhasi ari kupinda muzuva repiri achienderera mberi nekupa humbowo kudare reSenate kuti sei vaTrump vasingafaniri kumanikidzwa kusiya basa nemhosva dzavari kupomerwa dzekushandisa masimba avo zvisizvo pakumbomira kupa nyika yeUkraine mari iyo yainge yanzi ipiwe nyika iyi nedare reCongress vachiti vaida kuti itange yaongorora vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden avo vari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo dzegore rino. VaTrump vari kuramba mhosva idzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganyauye weStudio 7 abata mumwe mugari wekuSouth Carolina vaMohammad Chatonda.
Zveimpeachment zvava nezvikonzero zvokuti inyaya yepolitics. Hapachina chokwadi cheabsolute truth yokuti vanhu vari kuti munhu akatadza here kana kuti haana kutadza. Zvazvo kungoti kondo kwedu here kana kuti hasiwo kwedu. Zviya zvaiitwa nevakuru vakare kuti mwanaka uyu kumusha uyu momuregerera. Saka hapachina chokwadi chaizvo zvangomirira kuti vane ruzhinji mumba munotongerwa zvematongerwo enyika ndevapi.
Mungatsanangura here ipapo kuti mapato mangani ari kuwanikwa vachitatsurana uyezve munofungidzira kuti zvichabuda sei?
Mabudiro emudare, dare ravo iroro reSenate, akagara achitozikanwa kuti pane mabato maviri makuru handiti, maDemocrats nemaRepublicans. Saka kuti zvichabuda sei, takagara taziva zvadi kuti kuSenate kwacho vachamuregerera Trump wacho. Senate ichati aiwa, mhosva yamuri kumupai haikodzere kuti munhu abviswe pachigaro. Kana kuti izvo zvakona vanototaura kuti aiwa, zvamuri kuti abviswe apa hamuna mavhi-11 acho.
Zvii zvingadzidzwe nevari kuZimbabwe pane zviri kuitika imomuno muAmerica panyaya yeimpeachment?
Kuvhotera president chinhu chakanaka, asi kuvhoterawo vanhu vaya vanonzi maMP vanoenda muparliament ndivo vane simba. Dai tine vanhu vatakaisa muparliament vakamirira isusu ruzhinji rwenyika, ndivo vanhu vangadai vachidi vachiti uyu president tamukumbira kuti aite zvekuti 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 zvekuti, hazvikoniwa. Saka tiwo ngatimubvisei. Munovhotera munhu muchiona kuti uyu munhu zvaanotaura zvakanaka, ndizvo zvatinoda. Uye kana azopinda pachigaro pacho akazorega kuita zviya zvaaitaura zviya, mogara pasi nevamiriri venyu vemuparliament kuti munhu akatireera nhema uyu, mubvisei.
Mugari wekuSouth Carolina vaMohamadi Chatonda vachitaura vari parunhare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuSouth Carolina kwakare. Munhau dzatinotarisa nyaya dzezveutano, sangano reZimbabwe National Network of People Living with HIV kana kuti ZNPP+ rinoti riri kushushikana zvikuru kuti nhengo dzaro dzakawanda hadzisati dzave kushandisa mushonga unonzi unodzikisa ukasha pamwe nekupararira kweHIV AIDS mumuviri wemunhu anorarama neHIV AIDS. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mukuru musangano reZNNP+ vaClarence Mademutsa vanoti mushonga mutsva weDolutegravir kana kuti DTG uyo wakaparwa muZimbabwe gore rakapfuura hausati wava kupiwa vanhu vakawanda vanorarama neHIV AIDS munyika.
Ministry of Health yakange yakaita plan yayo gore rakapfuura chiti ichatanga kuisa vanhu paDTG kana kuti Dolutegravir na mei zvichipotera kunoita muna naAugust, zvichitarisirwa kunzi muna December vazhinji vanhu vanorama utachiwana vangadai vari paDTG. Asi dambudziko ravapo nderekuti kana tichitarisa muna January munomu havasi vese vaendeswa paDTG. Explanation yatakawana ndeyekuti tichine mishonga yakawanda yeefivirenzi ndiyo yatiri kubva kwairi tichienda kuDTG. Saka vari kuti ivo tinofanira kutanga tapedza efivirenzi yacho kuti tiende kuDTG.
VaMademutsa vanoti vanhu vanorarama neHIV AIDS vakawanda vaifanirwa kunge vakatanga kumwa mushonga weDTG gore ra2019 risati rapera. VaMademutsa vanoti vanhu havafanirwe kuramba vakamirira mushonga weDTG sezvo wakanakira kuvanhu vanorarama neHIV AIDS.
Hatichakwanisi kuti tese tiende pamushonga iwowo nenguva yanga yakambotarwa kunzi yayo kutanga last year and by December last year tikadai tese tiri pamushonga iwowo. Saka ndochinhu kutinetsa kuti dai takwanisa kuti tese taenda paDTG nenguva pfupi pfupi, nekuti DTG taiona kuti inotibatsira iri less toxic, hainyanyi kutikwadza makwadzira anga ari kuita mimwe mishonga.
VaMademutsa vanoti dzimwe nhengo dzesangano ravo dzanga dzichinetseka pakushandisa mushonga weefavirenzi. Nokudaro chinhu chinenge chakanaka kuti vanhu vakawanda vashandise DTG sezvo mushonga uyu usina hukasha hunovhiringidza utano hwevanhu vanorarama neHIV AIDS.
Vamwe vaichema-chema nenyaya yeefavirenzi kuti efavirenzi inotiita zekurara, inotindite tichiona zvinhu zvisizvo. Saka totarisira kuti DTG nenguva pfupi pfupi inotevera ingave iriyo drug itinokwanisa kuti tese titange kushandisa mugore rino ra2020.
VaMademutsa vanoti havasati vava neruzivo rwekuti vanhu vangani vanofanirwa kunge vachipiwa DTG.
Ivo mastatistics hatisati tanawo, asi sema zini retinoita uye sema chao rataka itwa ni ministry wangawari kutanga kumwa mshonga ihoni wana wangawari kutanga kuunzi wari positive msuwacho iho saka tinotari tofunga kuti namba ya chesa te ya kura shwa kanyanya shwa kuti tingati tani more than half of wano wari kumwa DTG antifungi ta kushika palefu yu nikuti program yekuita roll out DTG yakamboti dzikire towards the end of the year.
Asi mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita rake anoti vanhu havafanire kumanikidzwa kuti vapinde muchirongwa cheDTG sezvo vamwe vanhu vakaita saivo vasina dambudziko nemishonga yavari kunwa pari zvino.
Takatoti zvona kuda kuchinja because iri kundiitira saka it's not a matter kuti munhu wese ari kubva atoenda paDTG vamwe they are still taking general leave.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti zvii zvakanakira mushonga mutswa uyu uye kuti sei vanhu vakawanda vasati vava pahurongwa hweDTG sezviri kutaurwa navamademutsa. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvirwere mubazi rezveutano Dr. Clorata Kwanzura vanoti mushonga weDTG mushonga mutswa unobatsira kudzikisa ukasha hweHIV.
Mimi munoziva kuti patinonwa mishonga maARVs macombination ane macombination emishonga mitatu ndoya tinoshandisa saka iyo iri DTG E1 asi change iri combination inenge yakunzi TLD. TLD inenge ine tinofovela movidin nedolutegravevo DTG ya tiri kunwa iye zvine izvi tine TLE ane tinofovela movidin nefavirenzi saka china ewavo vamwe chete pane mishonga iri kunwa izvozvi saka DTG iri yachingobvisa the efavirenzi yagara iri mushonga uri kunwa nevazhinji yezvinoizvi vari pafirst line yoreplesa iwoyo china ivo vanongoramba vari vamwe chete tinofovenetheramevedin ndiwo mushonga wagara uripo uri kushandiswa nevazhinji vari pafirst line yezvino saka DTG ndiwo unenge uri munyowani.
Dr. Gwanzura vanoti bazi reutano rinogara richiita ongororo dzekuona kuti ndeupi mushonga ungave nani pakubatsira vanorarama neHIV. Zimbabwe imwe yenyika shoma dzemuafrica dzava kushandisa mushonga weDTG uyo wakatambirwa zviri pamutemo muamerica mugore ra2013 mushure mekunge nyanzvi dzeutano dzaona kuti mushonga uyu waibatsira zvikuru kudzikisa ukasha hweHIV AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kerim Zamiri.
Munhau dzemitambo vakawanda munyika vari kuchema mutambi webasketball nemukurumbira pasi rose Kobe Bryant uyo akashaya nezuro kuAmerica. Tambokupai nyaya iyi asi regai tinzwe kubva kuZimbabwe kubva kumutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati.
Asi izvi zvauya panguva iyo pasi rese riri kuchema kushayika kweaive mutambi webasketball ane mukurumbira Kobe Bryant uyo akashayika munjodzi yekudonha kwechikopokopo nezuro muCalabasa, California. Aingove munyori mukuru weZimbabwe Basketball Association vatenda Ivans Jakata vanoti varwadzikana zvikuru nekushayika kwemutambi uyu vachitivo aive chiratidzo chezvakanaka kune vatambi vechidiki vari kukura mumutambo uyu. Tombotarisa nhabvu. Dynamos iri kuenderera mberi nekuunganidza vatambi vatsva pachibuda mashoko ekuti chikwata ichi chave pedyo nekuwirirana naChristian Tuba Epupa weCameroon kuti adzoke kuDimbare kubva kuZambia uko ari pari zvino. Murairidzi wechikwata ichi Tondera Indiraya ari kuunganidza chikwata chaari kuda kuti chirwire mukombe achiti iye ari kuda vatambi vanoziva chinonzi kutambira Dynamos.
Kutambira timu yakafanana ne Dynamos inoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda itimu ine pressure yakanyanya.
Mune imwe nyaya zvikwata zvange zvimirira nyika zvinoti FC Platinum neZimbabwe Under 17 yevanasikana zvakabuditswa makundano eCup Champions League neWorld Cup. MaYoung Mighty Warriors akarohwa 2-0 ndokubuda mumakwikwi aya 7-0 mushure mekunge vazvamburwa 5-0 mutambo wekutanga apo vakashanya kuGaborone masvondo maviri apfuura.
tino tenda shukuru Michael Vateri musakangano kuti muchirongwa chedu che Live Talk tichatarisa nyaya yemamiriro akaita zvino munyaya dzechikafu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyami na Chris Gandhi munhau dzeIsindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 27 Zibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
Corruption Perception Index ranks Rwanda as one of the least corrupt countries on the African continent. There is highly efficiency in service delivery, and Rwanda is top on the continent when it comes to the World Bank ease of doing business ranking.
Umeli we Rwanda eZimbabwe uAmbassador James Musoni uthi elizweni lakhe abayekethisi ekuliseni udubo lwenkohlakalo njengalokho kwenziwa eZimbabwe.
Silahlekelwa kakhulu kubasketball ukuthi kwethu sasebenza inxaxhe. Silahlekelwa ngama-artists anje, ama-role models awa njengoKobe. Uyasisela emuva in the sense that the role abayidlala bona kusociety is huge.
Abantu emhlabeni jikelele lokho bekhala ngenxa yokubhubha kwaye ngumdlali olodumo emdlalweni webasketball kwele Melika uKobe Bryant. Abantu abedlula izigidi ezisikhombisa lengxenye i-7.7 million babhekane lendlala emadolobheni lemaphandleni eZimbabwe. Ngakho ke iStudio 7 ilethulela isigaba sakuqala salolu daba ezizagqitshwa ngolwesihlanu. Umeli wakwele Rwanda eZimbabwe uAmbassador James Musoni uthi elizweni lakhe abayekethisi ekuliseni udubo lwenkohlakalo okuvezwa ikuzinikela kwabebandla elibusayo ukulungisisa isimo senhlala kahle kaZulu okwenze lelo lizwe live kusimanga elikuso sona kudaba lwentuthuko. Iningi labeZimbabwe elithi okwenzakala kwele Rwanda kuphamba ngiyaphinda njalo, iningi labeZimbabwe elithi okwenzakala kwele Rwanda lokwenzakala kwelabo lapho uhulumende abathi udlala ngengqondo zabantu esenza ngani ufuna uceda inkohlakalo kodwa kungekho okubonakalayo akwenzayo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Umnumzana Msoni uveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba lapho echasisa ngomhlangano omkhulu wezamabhizimusi ozakwenzelwa elizweni lakhe ngenyanga kaMbimbitho oweRwanda Zimbabwe Trade and Investment Conference.
The Corruption Perception Index ranks Rwanda as one of the least corrupt countries.
Ngifuna lazi ukuthi ukuthuthuka komnotho elizweni lakithi kungenxa yokuthi umsebenzi uqhutshwa ngendlela okungavumeli ukuba khona kwenkohlakalo. Umuntu uyenelisa ukusungula ibhizimusi lakhe phakathi kwamahola ayisithupha kuphela, avule le account yebank phakathi kwehola nje kuphela.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo utshele Zimbabwe lisadlala amandlwane kwezokulwisana nenkohlakalo.
Babalekile abamabhizinesi libabalekiswa ke izinqumo esizithathayo njengelizwe. Kuba lukhuni sibili kuwo wonke umuntu okubhizinisi nxa uzavuke ekuseni utshelwa ukuthi umthetho usutshintshile. Umthetho utshintshwa nje ungabuzwa ngabantu, umthetho ungatshintshwa kumbe lidale. Uzwa kuthiwa iSupreme Court isiqume yathi uzibuze lokuthi kuvelela kuphi kuya ngaphi ungatholi impendulo. Uzwe kuthiwa iCabinet isidecide lokhu lalokhu abantu bengabuzwanga.
Kodwa umsekeli womphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana David Msabayana uthi akusiqiniso ukuba njengohulumende abazimiselanga ukulwisana lodubo lwenkohlakalo. UMnumzana Malvin Daka wenhlanganisweni yeWange Urban Arts Association uthe okudingekayo eZimbabwe yikuthi uZulu afundiswe ngokuphathelene lobukhokheli uqobo.
So thina sakhetha ukusebenzela eWange Rural. Lapha esizangena khona sifundisa abantu pertaining ama issues of resource governance. Sifundisa abantu ngezomnotho. Ukuthi abantu bena understand ukuthi nxa sikhuma ngomnotho sasikhangela at local level ukuthi silani thina vele siyayazi yini ivalue yenotho ekhona eWange yini. So thina njenge organization sizangena sifundisa abantu even the constitution.
Emizameni yokulwisana lenkohlakalo abebandla eliphikisayo ele MDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa bathi sebabumba ikomiti eqondisa lomsebenzi eye Integrity and Accountability Committee. Omunye wamalunga akule komiti oyingcitshi yokulondolozwa kwemali unkosazana Duduzile Nyirongo ulandisa kabanzi ukuba bazowuqhuba njani lowo msebenzi.
So sifuna ukuthi sike sifuna ukuthi lokho babakwenza ikhona wakwenza kuhle wakwenza ngomoya omuhle bengatshontshela abantu bengatshontshela imuli yeZimbabwe. So ikho sifuna ukuthi sizame ukudinga ukuthi ama-contract bakuhambisa njani ngoba sifuna ukuthi izinto zibe zihamba kuhle.
Kunsokwana isanda kwedlula abe-commission ebona ngomsebenzi wokulwisana lezenkohlakalo eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission baveze ukukhathazeka ngokwenzakalayo lapho bona sebevumbulule umkhuba wenkohlakalo oqhutshwa ngabasezikhundleni zaphezulu egoqela ibandla elibusayo elezanu-PF lakuhulumende kodwa baphange bakhululwe ngabomthetho bengathonisiswanga loba ukujeziswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abantu emhlabeni jikelele lokho betanile ngemfa kaKobe Bryant owayengumdlali olodumo emdlalweni webasketball kweleMelika. UBryant ufele engozini yokuwa kwendizamtshina yohlobo lwehelicopter akade ikuyo izolo. Amazwi enduduzo avele kumagumbi amane elizwe leMelika lasemhlabeni jikelele egoqela avela kumongameli Donald Trump wayengumongameli onsundu owakuqala othakazelela umdlalo webasketball uMnumzana Barack Obama abenhlanganiso zemidlalo etshiyene egoqela ebasketball abe-NBA abe-NFL lezinye inhlanganiso ezimbalwa. UBryant lendodakazi yakhe ebeleminyaka elitshumi lantathu uGiana bebengabanye babathoba minwe munye abafele engozini yokuwa kwendizamtshina le eLos Angeles. Abogatsha lwamapholisa awe-LA bathi basacubungula imbangela yale ingozi bexwayisisa njalo basebexwayisa abantu ukuthi bengayi endaweni eyenzakale lingozi. UBryant obeseme ukudlala wathola izicoco eziningi edlalela iqembu ele Los Angeles Lakers. Ukuhlaziya imbali kaBryant abeZimbabwe ukuthi babeZimbabwe babona njani imfa kaBryant, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe loJoe Mujuru, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBasketball Union of Zimbabwe.
Bona ngani silahlekelwa kakhulu kubasketball ukuthi sikhethe ukufathelisa inxa silahlekelwa ngama-athletes anje ama-role models awanjengo-Kobe. Kuyasisela emuva in the sense that the role abayidlalayo kuwona ku-society is huge.
Nxa sesikhangela impilo kamnumzana Kobe Bryant kukhona na okungafundwa ngabatsha abafisa ukuba ngama-professional athletes?
Oh yeah, certainly mbona ngani kuningi okungafundwa ngabatsha nxa sikhangela impilo yabantu abanjengabo-Kobe. Uyabona empilweni it's very important ukuthi umuntu inxa ele talent aliphushe aze alithole. Inxa seyithole i-talent yakhona isimbhadala njengabo-Kobe imali abazenza. It's also very important to remain humble. it's also very important for them to become role models.
Lapho kwa Pupu Bryant sibone ingcwethe ezichiyeneyo ezemidlalo ezibhale ngasebulenjini ukuthi uBryant wayengumuntu ubele lwazi lokuthi impilo yakhe ayiphelele khonapha kubasketball. Bathi uBryant wayengumuntu obesebenzisa isikhundla sakhe ukuthuthukisa uZulu emhlabeni jikelele, njalo ube invest imali yakhe endaweni ezichiyeneyo. Ubona ngani ama-professional athletes kumele babe lombono ofanayo na?
Ama-professional athletes ale role abayidlalayo ku-society yokuthi abantwana abasha abazama impilo, abazama ama-sports, ukuthi labo bakwazi ukusebenza bekhangele phezulu ukuthi khangele Kobe Bryant. So yeah, it's very important that ama-athletes athi nxa esefikile ku-stage esiphezulu baphenduke phansi befake imali zabo, befake isikhathi sabo ku-development, ama-programs abe khona kwenzele ukuthi i-sport sikhule.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi hatshi kule mule ka-Kobe Bryant kuphela, kodwa wonke umuntu obemlandela u-Kobe Bryant okhalayo besithi sebelahlekelwe lichawe.
As Basketball Union of Zimbabwe, this actually happened. Siqeda ama-games weekend sidlala le-Madagascar e-Zambia lapha e-Harare. Into esikhathaze kakhulu, into esibuhlungu kakhulu, ngibona ngani i-news ezinje. But anyway, I think Indulo that he lived, he did live a very great life.
Loge Mujo Mujuru, onhlanganiso ye Basketball Union of Zimbabwe, obexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 ecingweni eseHarare.
Kusukela namhla kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela udaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe. Lalelani esizazilethulela khona emsakazweni weStudio 7 kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 1380 laku 15460 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465-0318. Ningakhuthola udaba lolu nsuku zonke kuStudio 7.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa lengxenye i-7.7 million babhekane lendlala emadolobheni lemaphandleni elizweni. Abazi ngezomkhathi lezokulima bathi konke lokhu kwenziwa ikuguquka komkhathi okwaziwa ngesilungu ngokuthi i-climate change. Kusukela lamhlanje kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela ngokugcweleyo isimo sokuma lendlala elizweni. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Uhulumende wakwele Zimbabwe uthi sokusele amabele amalutshwana eziphaleni zelizwe alokho kuphela phakathi kwenyanga eyodwa. Uhulumende uveze lokhu ngesikhathi inhlanganiso ebona ngokuphandela uZulu ukudla eWorld Food Program isithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million emaphandleni, njalo labafika izigidi ezimbili lambili 2.2 million emadolobheni ababhekane lendlala. Kubikwa ukuthi sokufe inkomo ezifika inkulungwane ezedlula amathumi amathathu ezabelweni ezijiyeneyo. Umsekeli womeli we-WFP kwele Zimbabwe, umnumzana Nels Bolza uthi iyesabeka indlala kwele Zimbabwe.
Out of the last 5 years, Zimbabwe has seen 4 droughts, climate change induced changes, less rain, erratic rain, late start of the season.
Phakathi kweminyaka emihlanu siyakwazi ukuthi akuvunwanga kahle eminyakeni emine ngenxa yokuma okuselizweni. Izulu kalisani ngemfanelo, selilutshwane, sesiphuza isikhathi sokulima. Yikho kwenzakale eminyakeni emine phakathi kwemihlanu edluleyo. Eminyakeni osanda kwedlula watholakala isivuno esiyingcosana.
In the 2018-2019 harvest was also affected.
UBolza uthi badinga izigidi ezingamakhulu amabili amadola emelika $200 million yokuthenga ukudla kwabantu abalambayo, loba nje kusobala ukuba abasoze bakuthole emazweni angcelelane lele Zimbabwe ngoba lawo abhekane lendlala enkulu. Umnumzana Dumisani Nyoni, okuhlangothi lukahulumende lwezokulima eMathebeleland, uvumelana labathi indlala le ibangwa isikhudumezi somkhathi.
I-climate change iyaphambili balimi zakhamuzi zeZimbabwe ngendlela yokuthi izulu esilitholayo liyehla kumbe lize liningi ngesikhathi esifitshane kungaze kwasinika ithuba lokuvutisa izimo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa ekolitshini lemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology obona ngokuvikela uZulu engozini ezijeneyo.
Isimo somkhathi lesi sithi ukuthi izinto eziningi kumbe ngithi imizi eminingi vele idla kanye ngenyanga ngoba impepho iyadula njalo kayibonakali.
Inhlanganiso ye-WFP ithi abantu kabatholi ukudla ngemfanelo kuthi njalo abanye sebesusa abantwana ezikolo ukwenzela ukudinga imali yokudla. Omunye wababhekane nendlala le ngunkosikazi Sarah Mangena kwake wathwala nzima ngokoma okwaba khona kweleZimbabwe ngomnyaka ka-1947 okwafa izifuyo eziningi njalo abantu abadla khona isidabhula amakiliwane lezikhumba zencuba.
Babedobha imikiliwane emanciweni namadodela wona angavuthwayo ahlala emanciweni besiphelela sisidla indlala kungelampuphu. Isiyathenga impuphu kwangesheleni ezitolo akokuthiwa isikuntamoya impuphu ebomvu kale indlela eyayimbi kakhulu kodwa amanzi ayekhona bathi kudla kwakungela kudla badibeka kakhulu isidabhula ethena sasidliwa zinkomo zamabhunu.
Uthi indlala yakulezi nsuku ingcono ngoba abanye abantu bathola ukudla okuholiswa nguhulumende lenhlanganiso ezijiyeneyo.
Ngale kuthiwa kuze ngale ebathumeza uhulumende manje ka-47 kwakungela.
Baningi abakhala njengonkosikazi Mangena. Omunye wabo umnumzana Skwesi Banda othi imuli yakhe idla kanye ngelanga uthi uthola ukudla okuphiwa unina nguhulumende.
Into mama ozala mina ole 86 years uyahola so lami khonapho yikho lapho engidla khona khonoko kulutshwane.
Umnumzana Semoyo wesigabeni seKwarayi eLupane esabelweni seMathebeleland North uthi baphila nzima.
Abantu badla okuholelwa and okumanje kade sizengathi so bakhona abaholayo bakhona abangaholiyo abanjengathi vele kasihole.
Baningi abanjengaye. Unkosikazi Sisebenzile Sibanda ohlala eBunja eFort Dickson eMathebeleland South ukhala okumangalisayo.
Ngakulwa kunzima okukhulu kakhulu sibili ngoba kathesi siyakhangela le mfula kayinamanzi lotshani egangeni buyaphela ngoba loku zinkomo kucakile kathesi nje incane kuyakhizakhiza yeyi kunzima lezinto kazithengeki lokudla kwakhona kuyadula yazi kunzima ka.
Unkosikazi Sekayinzenza osaphethe isikhundla sohlangothi lukahulumende olwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu uthi sebeqalile ukunika abalambayo ukudla emadolobheni njengalokhu okwenzakala emaphandleni.
I know ukuthi ku-epwe where they started registering the vulnerable households.
Engingakutsho njalo engingabakwazi yikuba baningi esesibabhale amagama abo kuzimuli eziswelayo. Sesitholise abaningi ukudla kunyanga ezimbili ezedluleyo.
As of 2 months ago, there was a lot of distribution happening there.
Ingcweti ezibona ngokulima, ezomkhathi kanye lokuhlenga uZulu engozini ezijiyeneyo zithi kunengi okumele kwenziwe ukwenzela ukuthi abalimi benelise ukuziphilisa ngesikhathi sokoma lendlala. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguGibbs Dube.
Kuhlandla lesibili lodaba lwendlala kusasa sihlolisisa indlala eGwanda esabeleni seMathebeleland South. Ngesikhathi amalunga ebandla lama-Republicans ngapha kwelemelika ecabanga ukuthi icala lokufumbathisa elithiwa lenziwa ngumongameli Trump lizagqitshwa kungela ozafakaza, sokuvele imbiko ethi owayengumcebisi wakhe umnumzana John Bolton uselobe ugwalo oluthi uTrump ulecala. UBolton ngomunye kade efuna ngamalunga ama-Democrats ukuthi ayifakaza edale le-Senate kodwa amalunga ama-Republicans aseyala lokhu. Lokhu kwenzakala amagqwetha ebandla lama-Republicans eqhubeka lamhlanje ngokuzama ukwesula icala lika-Trump edale le-Senate. Iphephandaba le-New York Times lithi ugwalo olulotshwe nguBolton luthi uTrump wathi nxa ele-Ukraine lingenzanga kwakufunwa nguye
uTrump lalingasoze lithole uncedo lwezomvikela. Lokhu sokuphe amandla amanye amalunga ebandla lama-Republicans afana lomnumzana Mitt Romney ukuthi bathi impela kumele abafakazi bazokwethula ubufakazi edalele Senate nxa iningi lamalunga ebandla leli lisithi kawafuni ukuthi kube lobufakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Ubufakazi bungasebenza kodwa kuloke kungathi akuphumi kuhle ngenxa yokuthi ama-Democrats kawala mavoti. Angithi kuzaphuma kuhle nxa kuyikuthi bayazuza abanye ngale kulolwana uhlangothi abangathi siyafuna ukuthi sizwe okunye okudlula lokho esesikuzwile. Mina ngibona ngathi kungakafiki kusona esisigaba angabi leqiniso lokuthi konke lokho okuphumayo kuzakuba into ebambekayo.
Kodwa-ke siyabona ukubana yena lo oseveza ubufakazi bona lobu umnumzana Bolton ngomunye wabakade befuna ukuthi azofakaza ngabebandla lama-Democrats. Ubona ungani akusoze na kubagugula ingqondo ama-Republicans?
Ye, kungabe kungaphose kube njalo. Ikuthi mina yena uBolton lo ngathi kangimthembi kangako. Okwenza ke ngamthembi ukuthi yena ubevele engasasebenzi lapha esigodlweni. Bamcela laba ama-Democrats ukuthi akuze lapho uzesitshela ukuthi kwahamba njani. Wala. Tukutuku nango sephenduka. Ye, ngisengifuna ukubuya ngize kukhuluma. Ungathi angimuzwa kuhle khonapho. Lakhathesi nje loba kuvele leloko kuvela ngaye. But hayi ngangimuzwa egazini lami lapho.
Okokuthi ngamafitshane ubona ungani umongameli Trump uzesulwa amacala akhe aqhubeke ebusa.
Mina ngilokhe ngibuza lokho nxa kuyukuthi sebevotile laphana ukuthi kakubuya abanye abantu baze buba ngofakazi balindaba abayibo babekhona abanjengaye uBolton odaba amadoda njengalabo Moveni laba abanjalo nxa bangabuya bazebuzwa imbuzo laphana yikho lapho enzabona khona ukuthi hayi icalalela lisela kubuyele emuva leli selisiyaphambili undoda lowo lwesicala. Okwakhathesi uyaphika yonke into. Umuntu lona ophika into ayenze yathi kangidla ngayeneshi.
Alo-ke umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Lingakhohlwa-ke uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sihlaziya udubo lwendlala osolusabelele ilizwe kakubi. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele China zibikwa sezinqume ukwakha izibhedlela ezimbili ukuze zibe yizo ezizalethelwa khona abantu ababanjwa ngumkhuhlane osuqhamuke kulelo lizwe othiwa yi-coronavirus. Lo mkhuhlane usubulele abantu abangamachumi aqhobami nembile asebefunyenwe belawo befika inkulungwane ezintathu. Abenhlanganiso ezikumsebenzi wezempila kahle ikakhulu ekuliseni wekusabalaleni kwegcikwane lengculaza le-HIV babuthane eHarare emhlanganweni wokuhlela uluhlu lokungangena kungwalo lweziqondiso zokulawula abasebenza kulo umsebenzi ipolicy document eminyakeni emihlanu elandelayo. Okunenga sikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Aba kumsebenzi wokulwisana lokusabalala kwegciwane elibangela ingculaza ele-HIV babuye ngobuningi bevela kundawana ezijiyeneyo zelizwe yabancane indawo ehoteleni ye-Jameson Hotel eHarare. Unkosazana Ephi Mthethwa wenhlanganiso ye-Purple Hand Africa uthi njengenhlanganiso bagxile ekukhuthazeni ukuthi kuqakathekiswe udaba lwesifo sengqondo nxa kukhulunywa nge-HIV.
I-focus yethu kakhulu nge-mental wellness. So sifuna ukuthi sikhulume ukuthi i-mental wellness ingena njani nxa sikhuluma ngendaba ze-HIV and AIDS. Ukuthi ama-organizations amaningi nxa besenza i-programming yabo, sifuna ukuthi kube le ndawo abafaka khona izinto ezi-mental wellness, izinto ezinjenge-counseling, i-psychosocial support, lokuncedisa abantu nje ukuthi bengagcini besenza izinto ezingabafaka ku-risk.
Osakhulayo uNhlanhla Moyo owenhlanganiso ye-George Youth uthi leli lithuba elihle lokuthi bezwakale njengabatsha, ziqakathekiswe inhlelo zabo ikakhulu amantombazana, lwengezelelwe uncedo lwemali zalezi nhlelo.
Wezinaspo uzadidemana ukuthi ama-resources awe development kakhulu nxa sikhangela indaba zegciwane le-HIV for the next 5 years azabe esiya kuphi. So kukhona esikukhangeleleyo ukuthi nxa sikhangele indaba zabantwana abangamankazana, indaba zabantu abatsha, bebe khona labo kuma priorities azafakwa ukwenzela ukuthi ama resources lawo achanelwe kibo, sikwanise ukuthi siphungule ubunzima begciwane nxa sikhangelele eminyaka le ngu-5 years.
Le Zimbabwe ngelinye lamazwe abhekane lodubo legciwane le-HIV linesilinganiso sokwedlula kancane 12% labantu abaphila naleli gciwane. Umoya uthi lesi silinganiso sigoqela labatsha,
ukuthi abantu abatsha libathwalise kanzima igciwane. Bakhona abantu abatsha abazelwe lalo igciwane, bakhona abantu abatsha aba-infectwayo nje ngamalanga athize. Kukhangelele ukuthi umumo oya kusenzakala kuma-district athiyeneyo. So abantu abatsha the priority, ngoba yiye sithi thina yi-present le-future AIDS. So singayekela nje abantu abatsha bathwaliswe nzima ligciwane kusiya phambili siyabe sibulalelise.
UDokotela Ruth Labode okhokhela ikomiti ebona ngezempilakahle edale lephalamende uthi uyajabula kakhulu ngenani labantu abangena emhlanganweni lo, ngoba bebuye ngobuningi babo bezophathisana ukulwisana nalesi sifo.
Abantu abavela kuma-communities, ama-faith organizations, ama-NGOs, i-government, sesihlangene ukuthi sivumelane ukuthi sisuka lapha sisiya nga, ngoba sikhithimela ku-2030 where we are supposed to end HIV. Ngoba already abantu abaningi abanatha ama-ARVs abasakwanisi ukuthelela omunye umuntu umkhuhlane, khonokho kuqakathekisa.
Abenhlanganiso yeZimbabwe AIDS Network bona bakhala ngokuba kude kwendawo zokuhlolwa igazi ukuze abantu bebekwazi ukuthi balegciwane emzimbeni loba hatshi, ikakhulu emaphandleni. Bathi ukusilela kokudla losekelo lwemali okumele iphiwe inhlanganiso eziphathisa abantu kulo msebenzi ngobunye okubaphazamisayo, njalo kubangela ukuthi lolu dubo lukhule emaphandleni ukwedlula emadolobheni. LeZimbabwe libikwa linabantu abedlula kancane isigidi 1.3 million abaphila negciwane le-HIV, loba nje lehle inani labathelelwe igciwane okwakuqala ngomnyaka lisuka kunkulungwane phose ezi-9,079,000 ngomnyaka ka-2010 lisiya kunkulungwane phose ezingama-48,000 ngomnyaka ka-2018. Abatsha labo betheswa umlandu wokuphatheka kwezinye inhlelo ezifaka impilo yabo engozini, enje ngomkhuba omubi wokwenza imicimbi ebizwa ngokuthi ngamavuzu party, behlangana emancansini bengavikelekanga ekuthelelweni igciwane lengculaza noma imikhuhlane yengulamakhwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
isikhathi du sesiphelile. Lingakhohlwa ke ukuthi lilakho ukulalela indaba zethu ekuseni ngo 6:30 kumbe lingaya ebulenjini ukusilalela ku www.voaindebele.com. Igama lami ngo Chris Gande lelaye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.